Until next time, I'm Steve Miller in Washington. Be well, be safe, and have a fantastic Friday.
Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 27 mbudzi 2020. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Hurumende inokurudzirwa kusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi uye kuchengetedza kodzero dzavo. Sangano rinomirira vatyairi vemabhazi nemagonyeti nemakondakita rinoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuchengetedzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda munyika dzakapoteredza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mamwe madzimai eZimbabwe anogara muBotswana ari kukurudzira hurumende yavaEmmerson Mnangagwa kuti itarisewo zviri kuitwa nehurumende yeBotswana mukusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi uye kuchengetedzwa kwekodzero dzavo. Izvi zviri kuuya apo nyika mbiri idzi dziri kubatana nedzimwe nyika pasi rose kucherechedza mazuva 16 akanangana nekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga mudzimba kana kuti 16 days against gender-based violence. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Muchidziviso chavakaita sondo rakapera, mukuru wematare edzimhosva muBotswana Terence Ranuane vakati kuparirwa kwematare achatarisa mhosva dzekushungurudzwa kwavanhukadzi musi waZvita kwakakosha mukuona kuti madzimai aremekedzwa. Muhurukuro nestudio 7 mamwe madzimai mazhinji anobva kuZimbabwe asi achigara munyika iyi anoti urongwa hwakadai hwakafanira kuvepo munyika kuitira kuti madzimai asashungurudzwa. Nyanzvi munyaya dzekodzero dzemadzimai uye vari gweta rakazvimirira muguta reGaborone muBotswana Muzvare Mebo Katsenga vanoti hurumende yeZimbabwe inofanira kuteedzera gwara ratorwa neBotswana.
Danu rakatorwa neBotswana kuti waite form GBV or court. Idanu rakanaka because it will help to prevent the escalation of my cases GBV because it will be a deterrent.
Varanwani vakati mhosva dzakaita sedzekubatwa kwevanhu chibharo, kurohwa kwevakadzi uye kushandiswa kwevana vadiki munyaya dzepabonde ndiko kwakaita kuti kuparurwe matare aya. Muzvare Katsenga vanoti ruzhinji rwemadzimai muZimbabwe haruendi kunomhanyara nyaya dzekushungurudzwa nokuti havaoni rubatsiro nenguva nokuda kwekuwanda kwemhosva dziri kutongwa mumatare. Mukuru wesangano reZimbabwean Business Women in Botswana, iro rine nhengo dzinosvika chiuru chimwe chete nemazana maviri, Muzvare Abigail Zoushe, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe inofanira kubatsira madzimai nemari dzekuti vatange mabhizinesi seBotswana, izvo zvinoita kuti vanhukadzi vagone kuzvimirira vega.
Tinotarisira kuti dai hurumende yedu handiti yakwanisa kutibatsira kana tichida kuita maprojekt. Kuti vakwanise kutibatsirawo nemari kanacho zvinongoitwa muno muBotswana kuti kana munhu aida kustata bhizinesi rake akaenda kuhurumende achinopa chichemo kana kuti aroda mari yakati anopiwa.
Muzvare Zoushe vaenderera mberi vachiti vakadzi vazhinji vari kushungurudzwa munyika voramba vachingogomera pavari kushungurudzwa nemhaka yekuti havana zvikwanisiro zvekuti vazvimirire vega.
Kana munhu achitambudzika handiti ndopanobva pakushungurudzwa zvakanyanyisa because unenge usina pekutangira muupenyu hwako. Saka vakadzi ndipapa like business group tiri kudzidzisana kushandisa maoko.
Vachitaura mudare reparamende svondo rino, mumiriri weHarare West mudare reparamende Muzvare Johana Mamombe vakati mukadzi mumwe chete pavakadzi vatatu vane makore ari pakati pegumi nemashanu Nemakumi mana nemapumbamwe akambo shunguruzwa.
Statistics in Zimbabwe shows that 1 in 3 women between the ages of 15 and 49 experience gender-based violence.
Ongororo zakaitwa dzinoratidza kuti mukadzi mumwe chete pamadzimai matatu ari pakati pemakore gumi nemashanu nemakumi mana. Nemapfumbamwe akambosangana nekushungurudzwa muupenyu hwake. Kushungurudzwa kwevakadzi uku kunovakanganisa mukugadzira ramangwana ravo kuti varatidze kuti madzimai eumare.
Muzvare Mamombe vakaenderera mberi vachiti vamwe vamiriri vechidzimai mudare reparamende vari kushungurudzwa zvinonzwisa tsitsi izvo zviri kuita kuti vatadze kuita basa ravo nemazvo. Studio 7 anakukwanisa kutaura negurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi. Sezo nharembozha yavo yanga isingadayirwi kusvika panguva yataenda pamhepo. Ongororo yakaitwa nemasangano emusasa project neZimbabwe Gender Commission muna chikunguru gore rino yakaratidza kuti nyaya dzemhirizhonga mudzimba dzakawedzera kusvika pamazana mashanu pamwedzi wega wega panguva yekunzi vanhu vagare mudzimba kuedza kurwisa kupararira kwechirwere checovid-19. Izvi zvinonzi zvakakonzerwawo nekuti vanhu vange vasisina mari. Dingindira regore rino pamazuva 16 ekukurudzira kumiswa kwemhirizhonga mudzimba rakanangana nekukurudzira mabasa ekurwisa nyaya yekushungurudzwa kwavanhu mudzimba uye kuremekedzana kana kuti Orange the World Fund Respect Prevent Connect. Ndakamirira Studio 7 muGaborone, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Sangano rinomirira vatyairi vemabhazi nemagonyeti nemakondakita reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuchengetedzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda munyika dzakapoteredza zvichitevera kupondwa kwevatyairi vemarori vekune dzimwe nyika nekupizwa marori avo muSouth Africa. Sangano iri rinoti zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nesimba naizvozvo zvinodiwa nemakambani mazhinji munyika dzakapoteredza. Mutungamiri wesangano iri vaFrederick Maguranga vanoti Zimbabwe inofanirwa kufara nezvizvarwa zvayo zvinoshanda kunze zvichiunza mari munyika kwete kuvarega vachirohwa kupondwa nokupizwa marori avo mune dzimwe nyika. Tatadza kubata gurukota rinoona nezvemabasa amai nzenza kuti tunze divi ravo. VaMaguranga vanokurudzira hurumende kuti iite hurukuru nevatungamiri vedzimwe nyika kuona kuti pane kunzwisisana panyaya yekuchengetedzwa kweupenyu nemidziyo yevashandi vanopinda muSouth Africa kunotora kana kuendesa zvinhu munyika idzi.
Tine urombo zvikuru seboka rinomirira vatyairi muZimbabwe. Tine musodzi pamatama, tiri kushungurudzika zvikuru. Pamusoro pematambudziko atinayo musekita medu ekusabhadharwa. Takusangana nematambudziko zvikare ekupiswa, matambudziko ekudzingwa kune dzimwe nyika dzatinenge tichisevenza, kusanganisira zviri kuitika muSouth Africa. South Africa iri kuratidza kuti haina basa nevamwe vanhu, iri kuda kungoti South Africa ive vanhu vekuSouth Africa. Tinoziva kuti panogona kunge pane nyaya dziripo dzekuti vashandi vemuZimbabwe vakawanda nokuda kumamirira akaita zvinhu muZimbabwe. Ikonomi yedu kudzika kwayakaita, mabasa aita mashoma muno, madhiraivha mazhinji ari kubuda achienda kunosevenza kunze kwenyika.
Chii chiri kukonzera zvese izvi vaMaguranga?
Zviri kukonzerwawo nenyaya yekuti munomo nyaya dzelabor hadzisi kutariswa. Saka zvakonzera kuti madhiraivhers mazhinji aende kunosevenzera kunze kwenyika nekuti mari inotambirwa nadhiraivha muno muZimbabwe haina kumira zvakanaka. Maconditions ekusevenza muno muZimbabwe vashandi haana kumira zvakanaka. Saka madhiraivha mazhinji vari kuenda kunosevenzera kuSouth Africa, uyewo zvakare ndokune mukana wekuwana basa. Taenda ikoko tasevenza tiri kubatwa senhapwa. Iye zvino taakurambidzwa imomo, mapurisa anenge akatarisa vanhu vachipiswa, mapurisa ekuSouth Africa anenge akatarisa vanhu vachipondwa, vanhu vachipfurwa.
Moita sei nenyaya iyi?
Toda kuzivisa zvinhu izvi kunyika yekwedu muzigovernment yenyika yedu. Hurumende yedu yeZimbabwe tiri kukumbirawo ambasada kuSouth Africa naambasada wemuno weSouth Africa ari muno muZimbabwe newedu weZimbabwe ari kuSouth Africa neForeign Affairs Ministry pagarwe pasi ne Ministry of Transport ne Ministry of Labour toni sana tese kutipana zvini zvingagadzirwe sei sadhaki nebumbiro rainofamba nayo andikati ma protocols izvozvo ngazvitevedzerwe kana South Africa ichigadzira nyaya iyi nyaya iyi haifanira kugadzirwa mu street inofanira kugarirwa mu parliament inofanira kugarirwa mu task force dzine dziri mu parliament dzakapawa basa iri tinoziva kuti South Africa yakaapoint a task force team inoona pamusoro penyaya iyoyi yeemployment iri kuitika mu South Africa ye chaos. This is a labor issue. Tirikutarisira kuti nyaya igadziriswe mubumbiro remagariro evanhu, mubumbiro revashandi uye mubumbiro rekudyidzana kweZimbabwe neSouth Africa. Zimbabwe neSouth Africa inyika dzinodyidzana. Tirikutarisira kuti kana paita mirizhonga kana kuti kusawirirana kwakadai kusasvikire mukuti vanhu varamba vachingofa magovernment asingataurirani. Takukumbira seboka rinomirira vatyairi kuti government yedu yemuno ngaichikwanisa kuti tigare iende unogara pasi negovernment yekuSouth Africa. Nyaya iyi igadziriswe nekuti vana vapera kufa muno mabasa ekutyaira mashoma vana vakuenda kunopona vachienda kune dzimwe nyika kunoshanda.
Kosei iwo makambani ekuSouth Africa achipinza mabasa vanhu vekune dzimwe nyika vachisiya vatyairi vemuSouth Africa imomo?
Vashandi kuSouth Africa makambani eko havadi nekuti ivo pachavo kushanda kwavo vashandi semashandiro atinoita isu vemuno muZimbabwe. Vadrivers vemuZimbabwe anotaura chirungu saka anodiwa mune dzimwe nyika for communication. Saka maSouth African drivers mazhinji haagoni kutaura chirungu saka communication pakuita basa inenge ichinetsa. Saka ngapagarwe paonekwe kuti percentage inofanira kupinda muSouth Africa inenge iri ipi toonesana tese kwete kuti zvigadzirizwe nemirizhonga yakaita so. Saka tiri kutarisira kuti pagarwe pasi Ministry of Transport, Ministry of Labour, Ministry of Foreign Affairs togara pasi, maembassy ose ogara pasi, isu seboka rinomirira vatyairi taakutoenda kunogara pasi neMinistry of Transport neMinistry of Labour neMinistry of Foreign Affairs bhozi vane desk relabour ravainari imomo toona kuti tanyorera tsamba zvakare kuministry kuembassy yeSouth Africa hatisi kumira taakutotanga kuteta basa irori kuti zvinhu zvedu zvine zvimira zvakanaka. Tichataurawo zvakare nemamwe maunion kuti tibata nepanyaya iyoyi. Tichakwanisawo zvakare kuvhura mukana wekuti tiende kuSouth Africa tiende kunogara pasi kunyange neivava vari kuita mhirizhonga titaure navo kuti nyaya igadziriswe mune zvakanaka pashaiko kudeuka kweropa kuri kuitika uku. Zvinonyadzisa musadhaki kuti masouthern african countries tinodyidzana neSouth Africa tobayana nemapanga nekuda kwemabasa. Zvinhu zvinogarirwa pasi. Saka isusu seboka rinomirira vatyairi muZimbabwe hatisi kufara uye taramba zvikuru kuti zvinhu hazvingatariswe zvinhu zvakadai. Hurumende yedu ikurumidze kutora chidanho rinoita kuti zvinhu zvitariswe nekuti vashandi kana vari kunze kwenyika vari veZimbabwe vanenge vari under government yedu yemuno munyika. Tinotarisira kuti hurumende yedu ichatiteerera pane zvinhu zvataronga.
Avo vange vari mukuru wesangano rinomirira vatyairi vemabhazi nemagonyeti nemakondakita reZimbabwe Union of Drivers and Conductors vaFrederick Maguranga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mumwe anoongorora zvematongero enyika anoti kubva pakaziviswa nebazi reGeneral Services Administration kuti vakasarudzwa semutungamiri weAmerica vaJoe Biden vave kukwanisa kutanga kushanda pamwe nehurumende yavaDonald Trump mukutambidzana masimba ekutonga haaone paine chichashanduka kunyange hazvo ivo vaTrump vasati vatambira kuti vakakundwa navaBiden. Chizvarwa cheZimbabwe chichiita zvidzidzo dzematongero enyika paGeorge Mason uye ari munyori wemabhuku Pearl Matibe anoti kutotanga kuronga kwehurumende kwakaitwa navaBiden kunoratidza kuti hapana chimwe chichakwanisa kuitwa navaTrump chingashandudza urongwa uhu zvekare. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naMatibe.
Kare zvino akasarudzwa kuti ave mutungamiri wenyika vaBiden vakatotanga hurongwa hwekutambira basa nekuti vava netsigiro kubva kuhurumende yeAmerica. Ndisati ndataura zvakawanda maererano nenyaya iyi regai ndidavire mubvunzo ungava uchibvunzwa nevanhu vakawanda wekuti inguva yakawanda sei yakarasika nekuda kwekununuka uku. So muAmerica paitora mazuva anosvika kumakumi manomwe kubva pasarudzo kusvika pakugadzwa kwemutungamiriri wenyika. Zviri pamutemo, vaBiden nevamwe vavo vane mazuva makumi manomwe kuti vachitanga basa ravo ravanofanira kuti vaite.
Hongu GSA yatanga hayo kuita basa rayo, asi vaTrump havasati vabvuma kuti vakakundwa. Hazvizokanganisa here zvakare kugadzirwa kwekuchinjana kwemasimba ikoko?
Aiwa, hapana chinokanganisika. Just because veGSA vatotaura kudhara kuti vatovapa mvumo vaBiden kuti ndivo vachapinda sapresident. Saka zvese zvatonaka. Ava veBiden Harris inoitwa isusi inonzi kuno kuAmerica Agency Review, the Biden Agency Review Team, ichatanga kutaurirana nekuwirirana nemaagencies 17 nezvinotarisirwa pamatongerwo enyika. Ava veGSA ava inonga ichizovabatsira nemari inosvika 6.3 million inofanirwa kushandiswa pakuchinjana kwehutongi dzenyika idzi. Vanopiwa futi pekushandira pacho 175,000 feet, uyezve ndiwo anenge ari mahofisi akachengetedzwa ekutaurira nezvematongerwo enyika and so on. So hapana chakashata, zvinhu zvese zvakutofambira mberi, zvese zvatonakira vaBiden. Tinenge tichizovaona vachipinda chi pachigaro musi wa20 January.
Ko, nyaya yekuti kuchazoitwa inonzi college vote, hapana zvinozoshandurwa here neiyo college voting?
Ipapo tinongomirira tozoona kuti zvinenge zvichazoitika, but apa handione chichachinja maningi pavanozoita zvecollege vote. I think everything was, you know, zvinenge zvatova mugwarire kuti tinatsoona vaBiden vachizonatsopika.
Tinoona kuti vaBiden vakatozivisa mazita evanhu vavari kutarisa kuti vachange vari muhurumende yavo, atingati maminista avo. Zvii zvamungataura pamusoro pemazita iwayo?
Pane zvinhu handione zvakanyanya zvichachinja maererano nezvinhu zvavangaita towards Africa kana kuti kuZimbabwe nezviri kuitika kumusha, nekuti kazhinji polisi yekuAmerica inonyanya kuramba yakangonyanya kufanana for the last 10, 20, 30 years. But my advice right now would be kuti ngatimbomirira tione kuti chii chichatora nzvimbo, nekuti vanhu ava vasarudza mudzimai anonzi Linda Thomas Greenfield and Avril madzimai. And so ngatimbomira timboona, and maybe kana takunonopinda kuno pakati paDisemba, takunopinda muna January, kusi iko zvino vachiri kutaurirana kuti chaizvo chaizvo chavada kuti vaite chii. Saka ngatimbomirira mbichana maybe 2-3 weeks, ndopatine takuzotarisa tiitane better understanding tione kuti
chizvarwa cheZimbabwe chiri kuita dzidzo yezvematongero enyika paGeorge Mason muno muAmerica. Pearl Matibe ari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Nepenyuro yeStudio 7 apo maswera sei zvenyu vashamarari vese, tinotenda nenyuzi dzenyu. Zimbabwe kuti kunaka kwayo kuchanetsa nenhau yekuti hatina kubatana muZimbabwe umu. Vamwe maticha anostraika, vamwe vanenge vachienda kumabasa. Ndo chii ichochocho chechiriwa navamwe maticha anoenda kumabasa? Kana tanzi strike strike, munhu wese pastrike, kusvika mari yamuri kuda mapiwa. Zvino vamwe vanostraika, vamwe vapindi, vamwe inini Zimbabwe handizivi. Ndodzidzo yacho, ndokudzidza kwacho here kwataka ndidzidze ikokoko kuda kunyepa urizina sembasa rese. Vanhu ngatati pastrike, vanhu ngaende pastrike. Mukadatiwa sanyika yakaita seSouth Africa, vakati strike hazvinei kuti ndiwe EFF, ndiwe ANC, ndiwe chi, kana munhu achinge akokukanganisa chira chinhu ngabve ngabve. Zvino muZimbabwe kubatana kwacho kunonetsa. Chero chinazova kuti munhu akatsikwa, but nongoti nekuti munhu wangu andoziva kuti nongoramba wakangotsikwa zvakadaro. Zimbabwe yaomana
makadii pastudio ine hanga uda kutongotaurawo nezvekorona yamuramba mungopomera mhosva hurumende yezanupera yakonawa kutonga korona yamurungoriramba mungoti yangu veko iya hachahuzisi sichakuchakubatiriamamasiki takumavhura mamasiki sumaza go achari ngozvekuti ndichiri nhasi kuno adimuri kuramba ngozi corona rubvano South Africa corona rubvano vanhu vanhu ah ndaona ngati zvinhu zvine zvavazvekuti vanhu vakona kutonga vakushandisa ma kuti kwai corona ah kwai muramba mungovhara zvikoro kuti kwai kune corona handisi kuurana nazvo handisi kuurana nazvo ndokuona ngati chati vachitsotsi chekutoti makutsvaka mari manje
mangwanani akanaka pastudio vateereri nevashamarari pastudio 7 zita rangu ndinoitawo ashmuhoyo ndiri muno muHarare ndinoda kutaura panhau yandanzwa yekuti mukuru wemadzimambo vafortune charumbira vari kuti madzimambo kwakaitika kukura hunde ndaachawaniswa mari nehurumende yekuti vakwanise kuviga vatsva vanhu vakatsakatika panguva yekukura hunde ndabatikana nemashoko yayavo ndiri kuti inini dei mari iyoyo yabudiswa nehurumende yakwanisa kuti pamusha woga woga kutengwa mombe mbiri honho nehadzi dzekurimisa uye dzichiberekana vana ava wowana cheupfuma nekubatsirikana nekuti vana ava vamwe vachona havana mapepa akakosha zvitupa havana kuenda kuchikoro havana kuwana mari dzekudzidza mushure mekunge vabereki vavo vafa pakukura hunde vanozobatsirikana nei kana kuchinge mapfupa aya avigwa patsva hazvina zvazvinovapa asi dei kwanga kwaiswa maprojects nemari iyoyo vana ava vaiwana pekutangira kuchengetewo mhuri dzavo
pastudio 7 apo muri sei mwedzi uno uyu wakabviswa vamugabe uyu unorangaridza zvakawanda but chokwadi chiripo ndechekuti kubviswa kwavamugabe vachireplaceswa navamunangagwa pasina mareforms and everything zvaitaitarisira kuti zvinge zvichiitiwa hakuna zvakwaibatsira because ZANU-PF inenge ichingoramba ichingori ZANU-PF ZANU-PF haina kumbochinjwa ivo vanozviti kwai takachinja yaitava new dispensation but hapana new dispensation because vanhu varipo kubva 1980 vaingovepo vanavo pamuchinkuri vanai vana munangagwa vana chiwenga vana ane the list is endless saka hapana chakachinja nemhaka yekuti inyaya yekungoti timula costende yakazopinda musystem chete ikazoita flash out g40 from there vakabva vadzokera mukaucha yavo because kubviswa kwemag40 hakwaireva kuti kune zvakunochinja in terms of the culture of governance saka culture of governance ndiyo inongoripona zvino yakagara iripo kudhara yekurova yekuuraya corruption yekunyepedzira propaganda everything and stuff saka hapana chakachinja pavaruma andori mahwani hamene kuti zvichapera rini
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica apo makambani ari kugadzira mushonga wenhomba kana kuti vaccine wekudzivirira chirwere checovid-19 ari kuramba achiwanda chave kunyanya kutaurwa ndechekuti vanhu vari munyika dzichiri kubudirira vachakwanisa kuwana mari yekutenga mushonga iyi here nyanzvi munyaya dzezveutano dr frank guni vanoti kunyange hazvo mushonga uyu uchizotengeserwa kunyika kwete kumunhu wega wega mushonga uyu uchadhurira vanhu vari munyika dzichiri kubudirira tabvunza dr guni kana paine urongwa hwekubatsira vanhu nenyika dzichiri kubudirira kuti dzikwanise kuwana mishonga iyi
hongu pane urongwa huri kuitwa neunited nations nebazi reunited nations onzi world health organization rakaunganidza mubatanidzwa wenyika dzakawanda vakagadzira chirongwa chinonzi covax kana kuti sharing yevaccine scheme yekuti kana nhomba idzi dzabuda chii chingaitwe kuti nyika dzepasi rese dziwane mishonga iyi zvakafanirana zvichienderana neuwandu hwevanhu vari munyika iyoyo
nyika dzose dziri kuenderana nazvo here inyika ngani dziri muurongwa uhwu
pari zvino kune nyika 187 dzakaisa runyoro hwazvo pasi dzichibvumirana kuti kana mishonga yabuda ngatibatsiranei kuti nyika dzisina chouviri chakanyanya zvakanyanya madeveloping countries awanewo vaccine iyi nekukurumidza pasina competition yokutenga nenyika dzakanyanya kubudirira asi ndikada kuti vanhu vazive kuti imwe nyika yakabudirira yakaramba kupinda muchirongwa ichi iAmerica. America yakati hatini izvozvo tinoita tega, hatini ine dzimwe nyika, zvinova zvinhu zvisina hunhu. Asi mune nyika dzakawanda dzakasaina, vana Britain, vana Russia, vana France, vana Germany vari ma187 idzodzo. Saka urongwa uhwu zvahwakaitwa ndohwokuti kana mavhaksini apera kugadzirwa ochitanga kuparadzirwa kunyika idzi, United Nations ndo inenge ichifambisa urongwa uhwu sezvo ine mahofisi munyika yega yega iri pano pasi, kuitira kuti nyika dzisina upfumi hwakati kwasa dziwanewo vhaksini iyi. So muenzaniso tikatarisa mavhaksini iwaya, mukatarisa yeAstraZeneca neekurussia yeSputnik, dzese zvinokosta kudhura kwadzo kushoma dzinoita $4 kuti umaiwe nhomba iyoyo. Asi mukatarisa yeModerna neyePfizer dzinoita up to $20 vaccine. Saka zvinodhura chaizvo izvozvo. Mitengo yemitengo yekutengeserwa kunyika kwete kumunhu. Mavhaksini ari kugadzirwa paine tarisi rekuti achatengeserwa kunyika kwete kumunhu wezvake, nekuti munhu wezvake haakwanise kubhadhara mari inodiwa kuti awane vhaksini iyoyo. Saka chinhu chakakosha zvikuru kwazvo kuti World Health Organization itungamire gwara irori. Asi zvandataura kuti separi zvino vaccine yeAstraZeneca neOxford University pamwe chete neSputnik yekuRussia ndo dzakanyanya kuchipa chaizvo, uyewo sezvineiwo ndo dzisinganesi kuchengeta, ndo dzinokwanisa kuiswa mumafiriji kana emumba kana mulunch boxi, dzinogona kuiswa imomo dzichigara kana dzichishanda zvakanaka.
Mishonga iyi inogona kuchengetwa zviri nyore here, zvikuru sei munyika dzichiri kubudirira?
Mushonga wePfizer weBiontech, wePfizer neBiontech unoda kuchengetwa -70°C. Uyu weModerna unoda kuchengetwa -20°C. Bati weModerna uri nanewo zvavo pakuti unogona kuchengetwa mufiriji yemumba for up to between 4 and 7 days. After that hauchashandi. Bati mukatora wekuRussia neekuBritain weAstraZeneca neOxford unogona kuiswa mufiriji ukagara kwenguva yakarega inopfuura mwedzi usina kushata, zvinoreva kuti unokwanisa kufambiswa munyika dzakawanda chaizvo.
Hazvidhuri here izvi, Dr. Guni?
Panodiwa mari yakawanda. Tikatarisa veUnited Nations vari kuti mumakore maviri ari kuteera panotodiwa mari inosvika kana $30 billion kuti mishonga iyoyo inyatsokuparadzira kunyika dzakawanda dziri pasi rese, nyika dzese dzigowana kumatsirikana. Asi unoda kupayambiro kuti dzimwe nyika dzakanyora kuti dzichasheya iyo nomukoo vaccine, dzakutanga kutotora mishonga iyi dzichitenga zvichiisa mumatura azvo dzega. Semuenzaniso, Britain, India dzatanga kutenga mishonga iyi vachiisa mumabhokisi avo. Mishonga isati yatombogadzirwa vaakutobhadhara mari kumakambani iwaya, vana Moderna, vana Pfizer, vana AstraZeneca kuti vatu vatenge kunyika dzavo vega zvisinei neCovax yavakasainirayo. Vakaita mari kuCovax ikokoko kweUnited Nations, but vakuona kuti vaakutanga kuisa munhava yavo vega. Dziri kutenga mishonga iyi dzichiisa muhombodo yadzo dzichitorera manje United Nations. United Nations haizokwanisi kukombita nemaindividual countries ane mari yakawanda. Zvinoreva kuti ticharamba tive utachiona kwenguva yakati rebei kunyange nhomba dzavako, nekuti basa iroro rikasafambiswa zvakanaka reUnited Nations ticharamba tive vicious cycle yekuti utachiona hukuramba kuchitenderera pasi rese, kunyange nyika dzine mari dziri kukwanisa kurapira vanhu vadzo.
Nyanzvi munyaya dzezveutano, Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende inokurudzirwa kusimudzira madzimai munyaya dzezveupfumi uye kuchengetedza kodzero dzavo. Sangano rinomirira vatyairi vemabhazi nemagonyeti nemakondakita rinoti hurumende inofanirwa kubatsira mukuchengetedzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda munyika dzakapoteredza. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichi kupai dzimwe nawo. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri mu Washington DC ndichiti moswera zvakanaka.